Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 8, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaEmerson Mnangagwa vachivapomera mhosva yekuda kukanganisa kutongwa kwenyika zvakanaka. Mashoko atiri kutambira anotiwo vaMnangagwa vamboenda mupoteri kuSouth Africa vachityira upenyu hwavo. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga kubva pavakadzinga mumwe vatedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vakanga vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi yeZANU-PF nakomana Dharaji Mugabe
vashitaura nevatsigiri vavo nhasi pamuzinda webato ravo pamberi pemusangano wekomite pamusoro webato ravo yepolitbiro. VaMugabe vati vakadzinga vaMnangagwa nepamusana pekuti vakange vovazvidza.
President will carry me to victory. Ndoyavanga vachifunga. Zvino president vairamba kufa, vairamba kubva. Zvino zvaramba kudaro. Vakachiinda kuita zvokupoera ini ndokuchironga zvino kuti vanhu vakakuipaimbiri kukuimbirai minezwi riri pamusoro uyo mudzimai uyu anonzi mudzimai wapurezidendi anoramba achikukritisizai ndiye achatanga kutaura. Ngatiitei midungwe yemota dzichauya nevanhu vachaita manoise chete. Vamwoko.
VaMugabe vati vaMnangagwa vakanga vononokerwa nekutonga zvekuti vakange vave kuenda kumapostori kunobvunzira kuti vachatora matomhuriri nekubva kuna ivo vaMugabe. Vaenderera mberi vachiti kuita mutungamiriri wenyika kunoda vanhu vakazvipira kumirira nguva, vachiti rwendo rwokuti munhu azotungamirira rwurefu rwune makuva mukati uye haruna kudimurira.
Hauedze kuti rwendo rwakareba dai ndatsautsira kuti ndikurumidze kusvika. Ndoenda nechinzira chepapapa. Zvinzira zvacho zvine shumba. Zvine makomba. Zvine rufu. Chenjera, mose mayufito chenjerai, rwendo rurefu, harudimburirwe, aiwa. Harudimburirwe, there is no shortcut to being the leader of the people.
VaMugabe, vatiwo vaMnangagwa ndivo vaipesvedzera kuti amai Joyce Mujuru vadzingwe mubato, vasingazive kuti vaMnangagwa vaifambisa tsoro yekuda kuzovatorera masimba. Amai Mujuru vakadzingwa muhurumende pamwe nemuZANU-PF na 2014 vachipomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura vaMugabe. Murongi wemisangano mboka reve chidiki muzanu PF, Re Youth League, va Innocent Hamandishe, vatiwo vamunangagwa vakanga vazadza vatsigiri vavo mapazi ose ehurumende kana kuti state capture, vachiti vanhu vose ava vanofanira kudzingwa.
Nyaya baba yemalakosti haigumire mupati chete, kuma government institute ikoko kwangwa zara futi malakosti, maboards mama nemalakosti. Hila inavo vese clear system tunokuwa dzinoba maelection. Vanhu vaipava, vanhu vaipava pasi pasi nelakosti.
Vataura vakamirira maprovince ose ZANU PF pamusangano uyu, pamwe nevataura vakamirira boka revechidiki pamwe neremadzimai, vati vakabvumirana kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vatsive vamunangagwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Mugabe. Avo vataura vachiita kunge munhu ari kuparidza, vati vachaita zvinhu zvinenge zvataurwa nevanhu.
Ndakangwa kuti hanzi ukabuda muzano PF hanzi unonyana sheseshizha. Manje ndoda kukudzai kuti ukabuda muzano PF unounyana sesinini. Munoziva zvaita sinini richifamba rino, nyangwe rikada kutatamuka sei rinorama rakangounyana. Unounyana sesinini ukabuda muzano PF. Zvino ini dzimwe nguva kana ndichitaura ini ndichiti ndichikota vhesi yangu iyaya yandinofarira sere Proverbs 16:9 kutaura kuti in the hearts humans run their course and the Lord establishes their steps. Mumwoyo make munhu ane pfungwa dzake dzaanoti mangwana ini ndichave mutongi, ndichave pana Mugabe, asi Mwari anenge aine maplans ako. Saka munhu wese ukanzwisisa Bible kuti utungamiriri hunobva kudenga hausi hwokumanikidza.
Vose vari kufungidzirwa kuti vari kutsigira vamunangagwa vanga vachitsoropodzwa pamusangano uyu, uye washandiswawo nevatsigiri veZANU PF kukumbira ruregero rwokusveriredzwa kwakaitwa amai Mugabe kumusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki veZANU PF kubulawayo pakupera kwesvondo. Zvichakadai, vamugabe vati nyaya yataurwa yekuti mudzimai wavo agadzwe semutevedzeri wavo vachaiongorora nezvayo pamusangano wekongresi yechimbi chimbi yakatarisirwa kuitwa mudzuno uya.
Ndikati dai wambotarisa nguva nekuti zvimwe pamwe mhepo ichauya afiramba uchimbopenya kunge suva.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanonzi vanyora tsamba kuvatori venhau vachiti vabuda munyika vachityira upenyu hwavo. Mumashoko aya atsinirwawo nevatori venhau uye vamwe vari pedyo pedyo navo, vamunangagwa vati upenyu hwavo nehwemhuri yavo huri panjodzi kubva kuvanhu vavati vakamboedza kuda kuvapfuudza nemuchetura. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vamunangagwa vamboenda kunopotera kuSouth Africa pari zvino. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanzi vanga vari musangano. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeSouth Africa vaClayson Monyela sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutsamba iyi vamunangagwa vanoti bato reZANU PF rave kuita kunge umambo hwemhuri yavamugabe chete. Vativo iko zvino yave nguva yekuti vanhu vamire kunamata vamwe vanhu vanoda kuzviita savana Mwari. Vativo bato reZANU PF rapindwa naPongwe, uye mashoko anoratidza kuti vanogona kuumba bato ravo voga nevamwe vakadzingwa, vamunangagwa vati vachadzoka munyika munguva pfupi inotevera kuzotungamira ZANU PF chaiyo, kwete yazara nevanhu vasina nhoroondo yehondo. Kuwedzerawo kusajeka kwezvinhu mubato reZANU PF, nhasi munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vativo ivo ndovatodzinga vamugabe mubato nekuti havachateedzere gwara rehondo.
Inini ndaverengeswa speech asi ndatenda makomrades nemhaka yekuti vaona dambudziko rave nenyika rave nerevolution. Saka vakawirana kuti aiwa ngatichidzingai mugabe wacho nemabhururu ake nemhuri yake tichironga musangano wedu tichienda mberi.
Vamatema danda vati vamugabe vauraya bato reZANU-PF vakati havasi kuzosiya bere rakarinda chitunha. Bato reZANU-PF rinonziwo rave mubishi kudzinga makurukota ehurumende ose, nhengo dzedare reparamende nedzimwe nhengo dzebato dzinofungidzirwa kuti dzinotsigira vamunangagwa. Politbureau yeZANU-PF iri kutosangana pari zvino muHarare. Vari kunzi vadzingwe vanosanganisirawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvevasori Kembo Mohadi, gurukota rezveumhizha wekusora vaPatrick Chinamasa, gurukota rinoshanda muofisi yavamugabe vaChris Mushowe kumatunhu aitawo kugedageda kwemeno kwakanyanya nenyaya yekutya kudzingwa kuMidlands nekumasvingo. Mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vaRonald Ndava vaudza Studio 7 kuti vakangomirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe.
Hatisati tava nemukana wekuti tingati kupai zvizere kuti pane vadzingwa here kumasvingo, pane vasati here kana kuti pane vadii. Chatinongozva ndechekuti pane vari kutaurawo kuti toda kuti vanhu vadzingwe, zvimwe zvangu havazviri kuendana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vakaomba bato ravo vangawane here rutsigiro.
Kunze kwavakambosarudzwa kuconstituency kwavo kwavakazosira mudzimai wavo, pachine iye atingati national scale, hatisati tamboona hedu kuti vamunangagwa vanoita zvakadii musarudzo. Asi mumazuva azenge voswedera pedo nekudzingwaya, angava kuratidza kuti inogona kunge yanga yavawo nhengo muZANU-PF zvekuti vanga vavawo nechita chamutembwe chinovatevera.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuda kuti vamunangagwa vabatane nevamwe vaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vakwikwidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaCarles Puigdemont avo vakabviswa pachigaro semutungamiri wedunhu reCatalonia muSpain nevamwe vavo vana vaimbova makurukota muhurumende vakasunungurwa nemusi wesvondo mushure mekunge vazvipira kumapurisa muBelgium. VaPuigdemont nevamwe vavo vakange vakurudzira kuti dunhu ravo reCatalonia ribude muSpain rive nyika yakasununguka ichizvitonga yega. VaPuigdemont vachamiswa pamberi pedare redzimhosva masvondo maviri asati apera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanogona kusangana mukupera kwesvondo rino kumusangano wezve kumucheto wemusangano uchaitirwa kuVietnam. Chipanga mazano chavaPutin munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika vaYuri Ushakov vanoti pane zvakawanda zvinofanira kukurukurwa uye vakagadzirira kuita musangano uyu. Hurumende yavaTrump yamisa kuchengetedza nekubatsira vanhu vekuNicaragua vanogara muAmerica vanosvika zviuru zviviri nemazana mashanu. Vanhu ava vanga vachibvumidzwa kugara nekushanda muAmerica pasi pechirongwa chetemporary protected status nebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica. Asi vanhu ava vanzi nebazi iri vabude muAmerica musi wa5 ndira usati wapera. Kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uwandu hwevanhu vanyoresa kuti vagovhota Bulawayo ndihwo huchiri pasi pasi pane mamwe matunhu ose. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 parunhare kuti kubvira pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu kusvika nezuro, vanhu zviuru makumi manomwe nezvitatu ndivo vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, avo vanopfuura zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe. Dunure Matabeleland North, Ravene wano anopura zuhuru zana nezvitanhatu, uye Dunure Matabeleland South, rine wano anopura zuhuru makumi masere nezvina. Matunhu maviri aya pamwe neBulawayo ndiwo ane vanhu vashoma vanyoresa kusvika pari zvino. Amai kupe vatu uwandu uhu huri pasi pevanhu zviuru zana vavange vachifungidzira kuti vangadai vanyoresa kusvika pari zvino. Asi vatu vanotarisira kuti uwandu uhu hunogona kukura kusvika pavanotarisira nekuda kwekuti vakatanga urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota, kusanganisira kuve nenzvimbo dzekunyoresa kunzvimbo dzine vanhu vakawanda pamwe nekudzidzisa vanhu pamusoro pekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Zeki iri kushandisawo mikana yemisangano kusanganisira yezvematongerwo enyika kupa vanhu dzidziso yakadaro sezvayakaita pamusangano wePresidential Interface muBulawayo nemusi weMugovera. Pamusangano uyu, mumwe mushandi weZeki asina kudomwa nezita akaudza vanhu zvinhu zvinodiwa kuti munhu ukwanise kunyoresa kuvhota.
Unogona kushandisa chero envelope yetsamba yawakamboreceiva pamba paunogara. Envelope iyo yainenge ine zita rako neaddress yako yakadhindwa kupost, iproof of residence. Unogona zvekuti inini zvese zvamataura izvi ndogona kuzvishaya kana kuti ndakatozvishaya. Tinokubvumira kuti huya kuZeki kuri kuregistwa kuregistration point. Wouya wakatakura chitupa chako kana kuti passport yako, wosvikoti vanhu veZeki ndipei affidavit. Vachakupa affidavit ya unonyora zita rako neaddress. Chete chete ndo zvinodiwa. Haidi kuti unyore chimwe chirungu kana chimwe chitonga kana chimwe chishona chakagozha handiti. Inongoda address yako chete nezita rako wosaina.
Zvisinei kuti veZeki vanoti kuita izvi hakunetsi, vanhu vakawanda munyika vari kuramba vachichema-chema nerekuti vari kunzi varatidze magwaro anoratidza pavanogara ayo asina vanhu vakawanda. Mumwe mugari weMubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Humphrey audza Studio 7 kuti asati anyoresa nekuda kwekuti ange asati awana nguva uye ange achinzwa nyaya yekuti kunyoresa kwacho kunonetsa.
Yanga iri combination yokuva busy plus futi I was told kuti it's a big hustle for munhu asina residence nezita rake, and I'm one of those people. Saka for me to actually go there and start wasting my time ipapo ndandisingatombogona. But as it stands, I heard utizopava pakachinjiwa the setup in terms of requirements a proof of residence. Saka nasi chaiyo ndotofanirwa kutorana nemhuri yangu totoenda tonotry kuti tiregister and see for ourselves kuti situation yacho yakamira sei.
Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vanoti zviri pachena kuti mutemo wekuti vanoda kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara uri kuviringidza vakawanda. Vanoti vamiriri veparamende vanofanirwa kuona kuti vabatana mukuita kuti mutemo uyu ubviswe.
Dambudziko riri kunyanya kuvepo semanziro atiri kuita mukufamba nokutaura nevanhu inyaya yeproof of residence iri kudiwa neZeki kuti munhu akwanise kunyoresa kuti avhote. Idambudziko ratakataura nezvaro kubva chirongwa sati chatanga, asi veZeki vari kuramba vakamira ipapo vachiti inyaya yemitemo zviri paconstitution. Semaziro atinoita mitemo inochinjwa nevanhu kupfurukidza neparamende. Saka tiri kudaidzira mapato ese ari muparamende, maMPs ese ari muparamende kuti vatarisise nyaya iyi, vaigadzirise, vabvise requirement yeproof of residence, nokuti ndiyo iri kukanganisa chirongwa chekunyoresa kuvhota.
Chirongwa chekunyoresa vanhu munyika chave muchikamu chechipiri chezvikamu zvina zvechirongwa ichi. Chikamu chechipiri, icho chakatanga musi wa29 Gumiguru, chinopetwa musi wa13 Mbudzi. Bulawayo ine nzvimbo dzinopfuura mazana mana, kuchange kuchinyoreswa vanhu kusvika panopera chikamu chechina chinove chekupedzisira chechirongwa ichi musi wa19 Zvita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. KuBulawayo Metropolitan, endai kuBulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa.
Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, and Aikushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga, Kumashonaland East, and Aiku Uzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central, Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Gungano rekupambairo vanhu vanoshanda kusimudzira nharaunda dzavanogara nekumusha veku Zimbabwe vave kugara muAmerica reZimbabwe Achievers Awards kana kuti ZA riri kuitwa kuDallas, Texas musi wa11 Mbudzi 2017. Praxidis Jeremiah weStudio 7 aita rombo rakanaka rekuita hurukuro nemumwe wevari kuronga gungano iri vaGeorge Muzvare yatonderai Karimazondo vari kuTexas vaita navo hurukuro inotevera.
Takatanga Zim Achievers Awards mugorera 2014 ndineva ndinopinda navo kuchechi vane maelder angu muchechi. Takasangana tikaona kuti muno muAmerica mune maZimbabweni akawanda zvekuti vari kuita zvinhu zvinosimudzira mureza wenyu yeZimbabwe pamusoro. Saka takafunga kuti tiri kuno hurumende yedu haititende nekusimudzira kwatinoita. Saka sevanhu takangofunga kuti tingobatana titange chikwata chedu cheZim Achievers Awards tine chinangwa chekuti tikwanise kuti vamwe vari muno vazivo vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka zvinosimudzira zita renyika yedu pamusoro.
Chinangwa chaicho chaicho chakaitai kuti muite pfungwa idzodzo dzekuti munge muchipa mibayiro chii chakakusimudzai?
Saka taive nevanhu vataive navo mupfungwa dzedu vatakangoti patakatanga, you know, kune vanhu vakati vananhingi pese panzi paitika rufu vanomhanya, pese panzi paitika dambudziko vanomhanya, panzi pane munhu ashaya pakugara vanomhanya. Saka tingatingovapaiwo ruremekedzo nekuvapa awadi yekuvatenda kune zvese zvavanoita. Ndo matangira atakaita.
Mibayiro yamunopa maodzi aya anouya nemari here?
Organization yedu iorganization isina mari. Vatapa maawadi in the past tinovapa a plaque yakanyorwa zita ravo. Vese vanotenda kuti maita henyu mandisimudzirawo ndazivikanwa nevanhu kuti ndinoita chinhu chakati.
Chiitiko ichi chiri kuitikira kupi chaiko chaiko?
Gore rino tinenge tiri kuDallas, Texas, kuhotel iyo inonzi Marriott Dallas at Quorum. Tine entertainment, tine mukomana muimbi anogara imo muno muAmerica anonzi Peter Tulan, uyezve tine mukomana Alfred Gainda anozivikanwa nebiri yecomedy.
Zviri kuitika rini izvi?
Musi wa11 November tinotanga na 6:30 PM manheru. Vanoda kupinda kugeneral admission is $60, kuVIP is $75. Asi chandoda kukurudzira vanhu musandabva pano ndechekuti tengai matiketi. Gore rakapera takazadza tikadzorera vanhu kumba.
Avo vanga vari Muzvare tonderai Karimazondo mumwe wevari kuronga gungano rekupa vanhu bairo reZimbabwe Achievers kuTexas. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nezuro vakapa meya vari pachigaro veEdward Palowski mamwe makore mana ekuti vatungamire zvakare guta ravo. VaPalowski vakakunda vamwe vanhu vana vavaikwikwidzana navo vanosanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo. Mutori wedu nhau Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Vatembo vakakwanisa kuwana mavoti anoita mazana maviri chete, zvichienzaniswa nezviuru zvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nemasere akawanikwa navapoloski vebato reDemocratic Party. Vatembo vanoti vanotambira chose zvakabuda musarudzo uye vanotora mukana uno kukorokotedza vapoloski.
You know, I would like first of all to congratulate Mayor Poloski akawina. Inini, you know, semuna angaripo chikwidza nayo namwe 3 vangaripo we 5 of us. Pai kwanisa kubuda munhu wandi aikwanisa kuhwina chete. Saka tinova congratulate vapoloski kuti vahwina for the fourth term. First of all, turnout yedu yanga isina kunyanyonaka.
Vatembo vakakwikwidza vakazvimirira. Vanoti chikuru chakanyanya kuita kuti vakundwe zvine mutsindo wakadai inyaya yekuti vanhu vavaimirira vazhinji vavo varombo, izvo zvakaita kuti vakundikane kubuda kuenda kunovhota sezvo kwainaya zvakasimba. Vapoloski vati vakasarudzwa zvakare nokuti zvavaitira vagari vemuAllentown makore 12 avanga vari meya zvikuru kwazvo. Vati vakakwanisa kuunza mabasa nebudiriro muguta ravo pamwe nekuvandudza nyaya dzedzidzo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muPhiladelphia muno muPennsylvania chaiteverawo sarudzo dzakapindwa navatembo idzi, amai Angela Moyo Hadi, chinoti kukwanisa kukwikwidza kwakaita vatembo musarudzo dzekuAmerica mucherechedzo weutongo hwejekerere hunowanikwa muAmerica husingakwanisi kuwanikwa kumusha.
Handifunga tati tasvika pastage yokuti nezvatadzidza tiri kunze kwenyika, you know, zvandati mbotaura kuna mukomana ndikati ndane 20 years ndiri muno, haisi nguva yakareba zvayo, kasi nguva yakareba, you know, zvatadzidza nezvatajaira ndinotaura madiro, ndinoita madiro, you know, ndinongofunga madiro. Saka kuti ndisvike kumusha kuya kuya nditange kutaura madiro.
Asi vatembo vanoti kunyanga hazvo vasingashuviri kuti vapoloski vasungwe, vanofunga kuti nyaya dzavari kupomerwa dzinodarika makumi mashanu dziri kumatare edzimhosva dzichavatadzisa kuita basa ravo rehumeya nemazvo, sezvo vachange vachimhanya-mhanya kuenda kumatare edzimhosva.
Handizivi vanhu ndivo vakaita kuti vasarudze vapoloski, but vanhu vari kuziva kuti vapoloski vane mhosva dzavanenge vachimirira mumadare. Probably in January vanenge vachimirira madare, but handizivi kuti vanhu vakafunga kuti, you know, kuvhota kwavari kuita zvichavafambira kana chii, but ini ndinofunga kuti izvo zvandaigara ndataura kuti ini handidi kuvakurudzira kuti vaende kujeri kana chii, but zvinhu I think zvichaaffecta uranwa kwecity council yemunomo.
Asi vapoloski vaudza Studio 7 kuti havaoni izvi zvichivatadzisa kuita basa ravo nemazvo. Vaimirira bato reRepublican Party vaNet Hyman vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana kuchiti vaJohn Ingram vaive vakazvimirira vachiwana mavhoti mazana mana nemakumi masere nemapfumbamwe. VaRay O'Connell vebato reDemocratic Party, avo vainge zita ravo risiri pamagwaro ekuvhotera vari anganzi pachirungu write-in candidate, vakawana mavhoti zviuru zviviri nezana rimwe chete nemakumi mapfumbamwe ane pfumbamwe. Guta reAllentown rakawambwa mugore ra1762 uye pari zvino rine vanhu zana nemakumi maviri ezviuru nemazana maviri nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuAllentown kuPennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vataura kekutanga vachiti vakadzinga vaimbova mutevedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa Basa, vachiti vaMnangagwa vakange vanonokerwa nekuda kutonga zvekusvika pakuvazvidza. Mashoko atiri kutambira anoti vaMnangagwa vabuda munyika vachiti vari kutyira upenyu hwavo uye vamboenda muupoteri kwenguva pfupi muSouth Africa. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yameya weguta reAllentown kuPennsylvania muno muAmerica. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kutizwendo kwakayeba ndaingatsautsira kuti ndikurumidze kusvika. Ndoenda nechidzi.
Lolu hambo lude okwamagama. Ungaze wathini, kuti ngithathe indlela yokuqhuma ukuze ngiphange ngifike.
Umongameli Mgabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo kubandla leZANU-PF bazaxotshwa. Yena uMnangagwa osanda xotshwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli kaMgabe ubikwa esebalekele kwele South Africa esithiwe sabela impilo yakhe. Isizalwane seZimbabwe sinqotshiwe kakubi kukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allen Town ePennsylvania khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oxotshwe esikhundleni sikamsekeli kamongameli welizwe ngomvulo, umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi sebalekile elizweni okwamanje ngoba esesabela impilo yakhe lemuli yakhe ngemva kokwethuselwa ngabantu athi bake bamfakela ijefu ekudleni eGwanda ngenyanga ezisanda kwedlula. Embikwena wethu lenamuhla ozaphuma emaphephandabeni azimeleyo kusasa, uMnangagwa uthe uzaphenduka maduze ukuze khokhela eleZimbabwe lebandla leZANU-PF. uMnangagwa yena obikwa ekwele South Africa uthi kasoze avume ukuxotshwa kuZANU-PF, njalo uthi uMongameli Mgabe lomkakhe uGrace yibo abamele baxotshe ngoba sebebulele lelibandla lelizwe leZimbabwe. Ulandule icala alixotshelwe nguMongameli Mgabe elokuzama ukugenqula umbuso wakhe esithi okusobala ukuthi uMgabe unguntando kayiphikiswa ofuna ukufela esikhundleni. Umbuzo omkhulu ngothi yebo uzaphenduka na azemelana lomgabe uMnangagwa njengokwethembisa kwakhe. Nanso incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Amazwi lawa nje ngamazwi nje angelalutho, alugebheze, angathwalanga lutho. Inkulumo yakhe nje kugebheza, kulalutho oluzikileyo kayo. uMnangagwa uligwala.
Enye njalo incwethi ehlaziya ezombuso, uMnumzana Dumisani Nkomo, oyisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, uthi lanxa engelaqiniso lokuthi impela uMnangagwa uzamelana lomgabe, utshengise isibindi esikhulu ngokwethula amazwi akhe.
Amazwi sibili ekhisayo atshengisela isibindi esikhulu ngoba kwalithwana ekosabaluzibuse uthi sithola abantu ababeyingxenye zanuPF ukuthi beni bevukele izanuPF lomgabe ngendlela enje.
uMnangagwa uphinde wakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ebambane akhe ilizwe leZimbabwe kungelani lokuthi ngowaliphi ibandla. Uthi ibandla leZANU-PF akuseyilo ibandla abalibumbayo labo muyi uJoshua Mqabuko Nkomo ngoba uMgabe lomkakhe sebelenza elabo. Kodwa umhlanga uthi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa nguye osekhuluma kanje ngonkomo ngemva kokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi.
UMnangagwa nguye osekhuluma ngonkomo namuhla kukanti ke eminyakeni edlulileyo ubembona inkomo njengokungumuntu obathi zidumbu, kuthiwa zinedumbu, bemthethisa bengamfuni njengomuntu, bembiza inyoka. Amazwi akhe lawo ngamazwi angelancedo, vele akufelanga abantu bamlaleli, kanti uMnangagwa yisuyo lamacala eGugurawundi.
Ababengabalweli bempi yenkululeko abeZimbabwe Liberation War Veterans Association bekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bethule umbiko labo namuhla besithi kabasoze bamukele ukuxotsha kukaMnangagwa kuhulumende. Bathi bona sebexotshe uMongameli Mugabe kubandla leZANU-PF. Kusenjalo ukuxotshwa kwabantu abanakanelwa ukuthi basekela uMnangagwa kuZANU-PF lakuhulumende kuyaqhubeka. UMongameli Robert Mugabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo bazaxotsha labo kubandla leZANU-PF. UMgabe wethule amazwi la emhlanganweni oqoqwe ngabasakhulayo baleli bandla eHarare namuhla. Ugatsha lwabasakhulayo lo lwabesifazana lutshelela umhlangano ukuthi bafuna unkosikazi Grace Mugabe akhethwe ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezehlukeneyo zokukhaya uMongameli ezigoqela laleyo esisetshenziswa sikhathi sonke lapho uMongameli esiza kwethula umbiko wakhe eyahlatshelwa ngumhlabeleli olodumo uJapreza ethi Mdaraja uya. UMongameli Robert Mugabe uchasise ngokuthi uxotshe omunye wabasekeli bakhe uMnumzana Emmerson Mnangagwa njalo labasekeli bakhe abaseleyo ebandleni bazoxotshwa.
Kuthi rwendo rwakayeba ndaindatsautsira kuthi ndikurumidze kusvika ndoenda nechinhu.
Lolu hambo lude okwamagama ungaze wathini kothi ngithathe indlela yokuqhuma ukuze ngiphange ngifike. Lezo ndlela zile zilwane zilamagodi kuyafiwa.
Kuthi uMongameli unkosikazi Grace Mugabe utshelela umbuthano ukuba ubukhokheli buvelela kuNkulunkulu hathi umuntu kungeke kube yinto eguqulwa nje.
Zvino ini dzimwe ngwakana ndichitaura ini ndichiti ndichikota verse yangu iyaya ndinofarira sere Proverbs 16 verse 9.
Umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo uMnumzana Dennis Ndlovu uthembise abekadebe kulomhlangano ukuba lokho okwenzakala kobulawayo kungasoke kuphinde kwenzakale futhi.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani, kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela, wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi, laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambi. Lathi sithi khathesi kuprovinsi laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni.
Kwasekelwa ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebelele North uMnumzana Richard Moyo othe yena laba khokhelayo bezoqhubeka besekela uMgabe.
Siyathanda ukuxolisa njengeMath North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. Njalo sisisekela omama abakhala ngesikhundla sabo ukuthi akulungisiswe kuconstitution. Njalo iMath North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama uFirst Lady wamai Dr. Grace Mugabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power.
Abenhlangothi zonke zeZANU-PF babikwa bevumelene ukuba kube ngunkosikazi Mugabe othatha isikhundla esichiywe nguMnangagwa, okuyinto uMongameli athe izolungiswa emhlanganweni we-Special Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Kuvunyelenwe njalo ukuba baxotshwe bonke abaziwayo ukuba bebesekela uMnangagwa ebandleni lakunhlangothi zonke zengatsha zikahulumende. Inkokheli yebandla ithethelela ithuba ukwazisa umphakathi ngokuguqulwa kwegama legceke lendizamchina yelizwe eye Harare International Airport, laziwe ngokuthi Robert Mugabe International Airport. Abezanu PF abakhulume kulumbuthano bonke bebekhuluma kubi ngomnankagwa ochazwe njengomuntu obelobuqili engasebenzisani kuhle labanye njalo elimenemene. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Dr. Grace Mugabe waye! Dr. Grace Mugabe waye! Pasi, pasi nela Chengis! Pasi nela Kos! Pasi na emazim lakabu!
Lokhe liphansi kakhulu inani labantu asebebhalisele ukuvota kobulawayo lanxa kulomkhankaso okuthaza uZulu ukuthi ebhalise. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Isiphathamandla esibona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu District Elections Officer uthi kuleli dolobho sekubhalise abantu abangaba izinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73,000 ethi sebezama ukuthi bafinyelele abantu endaweni abasebenzela kuzo.
Okwamanje sesibhalise abantu abangu 73,012. Kulaba ababhalisileyo omama abangu 35,165.
Inhlanganiso ezizimele zodwa lazo seziqalile ukufundisa abantu ngokuvota emalokitshini ehlukeneyo kobulawayo. Unumzana Thomas Sithole ongumqondisi weGetshenge uthi esebezamile ukubambisana lezeki ekukhankaseleni ukuthi uZulu kobulawayo abhalise ukuvota.
Uma sikhangela inani labantu asebebhalise ukuvota eliku 73,000 kathesi, sibona ngani linani liphansi kakhulu sikhangela idolobho elikhulu njengeBulawayo. Ngakho ke njengenhlanganiso ezizimele zodwa sisebenza kanzima kakhulu sizama ukuthi sibonise abantu isidingeko sokuthi bebuye bezoregister ukwenzela ukuthi bephatheke kukhetho luka 2018.
Umnumzana Gift Khwalima oyisakhamuzi saseNkulumane uthe lokhe engakaze ahlangane labafundisa ngokuvota abezeki laloba eseke wahlangana labamabandla wombusazwe.
Abantu bevote registration abezeki sesike sababona, kodwa sibabone mina njengami ngibabone phakathi edrobheni. Okungangokuthi kithi emalokitshini ngapha esibantu esibabona ngabamabandla wombangazwe, kodwa abantu bombangazwe laba akula bangasinceda ngakho ngoba ayisibo abayi babadonsa izeki.
Isikhulumi sebandla esiphikisayo umnumzana iPithule Maphosa uthe ukungabhalisi kwabantu ukuvota kuyadanisa kakhulu njalo izeki kumele yesule udaba lokukhipha ukufakazi bokuthi umuntu uhlala ngapi.
Amafiga saphuma kathesi ayasidanisa kakhulu ikakhulu isikhangele ilizwe lonke nje lanxa ehle kakhulu endaweni zeMathebeleland ikakhulu eBulawayo. Besikhangela nje amafigures namhlanje iBulawayo siphakathi kwe 17 le 18% of inumber efunekayo abakhangela ukuthi iza register. Kodwa masikhangela isizathu samalo figures indaba ye proof of residence le ecelwa izeke.
Amabandla azimele wodwa alokhe ekhankasela ukwesulwa kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngapi, i-proof of residence. Izeki yahlela ukuthi izafinyelela ukubhalisa abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu amane 444,000 kobulawayo kuphela. EHarare kubhalise abantu abedlula amakhulu amathathu enkulungwane 309,951. Kuthi eManicaland sekubhalise abangamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa enkulungwane 271,160. EMashonaland Central kubhalise abantu abangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane 205,609. EMashonaland East sekubhalise abantu abangamakhulu amabili alamachumi amahlanu enkulungwane 259,731. Kuthi eMashonaland West sekubhalise abantu abafika phose amakhulu amabili enkulungwane 197,238. EMashingo sekubhalise abantu abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha enkulungwane 264,844. Kuthi eMathebeleland North sekubhalise abantu abazinkulungwane ezilikhulu 106,906. Emiglens sekubhalise abangamakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa enkulungwane 272,013. Kuthi emathebheleni South sekubhalise abazinkulungwane ezingamachumi ayisitshiyagalombili lane 84,324. Inani labantu asebebhalise eZimbabwe yonke jikelele bayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamachumi amane 2,043,302. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek, siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Jarwing East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fungu, uZumba, Murewa North, West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyelo South, eBubulima East, Kanyelo West, eNkabazwe, eMidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ebevota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe diaspora forum, sikhangela inxabangxoza ekhona kubandla lezanu PF esibangele umnumzana Emerson Mnangagwa wabaleka elizweni. Kambe lilubona njani lolu daba ikakhulu lina abahlala kwamanye amazwe? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amalunga ebandla lezombusazwe eMelika elama-Democrats enelise ukunqoba kukhetho oluqhutshwe izolo esigabeni esitshiyeneyo ezigoqela eVirginia, iNew Jersey lezinye. Kulesizalwane ezine zaseSomalia esezihlala eMelika ezincintise kulolu khetho zanqoba. Abantu laba bancintise kukhetho lwamakhansili edolobho leMinneapolis City Council abagoqela uAbdi Wasame lo Mohamed Noor. Thank you. Isizalwane saseZimbabwe esincintise kukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika, uMnumzana Solomon Tembo unqotshwe kakubi kulolu khetho ngobe vele engumeya uMnumzana Ed Polonsky labanye ekade bencintisana laye izolo. Kubika uChris Gande.
UTembo ongusomabhizimusi ungene kukhetho elethemba lokuthi uzanqoba, kodwa unqotshiwe wemukela impumela wathi ngabe abantu beyevota ngobuningi ubezanqoba, njalo wengezelela esithi iningi labasekeli bakhe liswele indlela zokuhambisa kundawo zokuyavota. Abantu kabayanga vota ngobuningi ngenxa yomkhathi obungamanga kahle kusina izulu njalo kukodola. UPaloski unqobe ngamavoti azinkulungwane ezine, elandelwa ngumnumzana Nat Heyman webandla lama-Republicans, yena othole amavoti achiyane lawakhe ngamakhulu amathathu nje kuphela. UTembo yena uthole amavoti angamakhulu amane nje kuphela, elandelwa ngumnumzana John Ingram othole amavoti angamakhulu amane. UTembo uchayele uPaloski ihlombe wamfisela inhlanhla.
I would like first of all to congratulate Mayor Paloski akawina.
Ngizaqala ngokuchayela ihlombe omunye wami onqobileyo uMnumzana Paloski, ngoba bekuvele kuzanqoba oyedwa phakathi kwethu sobahlanu abakade bencintisa. Balutshwani abantu abaze ukuzovota ngoba izulu belisina. Abaningi bavotele uMnumzana Paloski ngoba ngowebandla lamaDemocrats, kukanti mina ngincintise ngizimele.
UPaloski wetheswa amacala ambalwa awukuchaphaza imali yomkhankaso wakhe, kodwa uyalilandula leli cala. Uzathoniswa ngozibandlela. Ngise-Allentown, ePennsylvania, ngingu-Chris Gande.
Umkhosi wokupha imivuzo abeZimbabwe abasebenzela ukuthuthukisa lapho abahlala khona lasekhaya, oZimbabwe Achievers Awards walonyaka uzakwenziwa ngempela viki ngomgqibelo edolobheni le-Dallas, eTexas, khonapha eMelika. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Yebo, ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguVenza Intokozo Sibusiso Nkomo. Abangaziyo bangibiza ngoVenza Nkomo. KuZimbabwe Achievers lonyaka ngingu-chairman weZimbabwe Achievers Awards USA. So yimi ngiqoqa konke nje ukuthi ubone ukuthi ama-activity esiwenzayo wonke ayaphumelela.
Kanti khona vele sibisibili kuyini iZimbabwe Achievers Awards?
iZimbabwe Achievers i-organization yaqaliswa e-UK ngabona sokule maybe iminyaka engu-6. Injongo yethu ke ukubana sidinge abantu bakithi abeZimbabwe abangapha ku-diaspora ukuthi sitshengise abanye bethu ukuthi abakhona abethu abenza kuhle, abezinto ezidakathekileyo kuma-community ethu lapho esihlala khona. Njengangapha i-USA, i-USA inkulu.
Yeah.
Asazani sonke. Mina ngihlala e-Dallas, abantu abase-Dallas angibazi. Kuthi kwezi sikhathi kulabanye engizwa ukuthi uzibani beza so, nami sengikhanya ukuthi kanti enganangimazi. So sifuna ukuthi sibe kwazi kulabantu who are achieving izinto eziningi-ningi ezinkulu ezidakathekileyo, singazikhangeli phansi njengabantu baseZimbabwe, sizikhangele ukuthi lathi we can move forward despite i-situation yethu ekhaya.
Uyiqalise nini eyangapha e-Amerika?
E-Amerika sile minyaka emithathu. Abantu bangikhona esibakhangelayo ngabantu esibatshelwa i-society, kasihambi sibadinga thina njengeZimbabwe Achievers. Siyafaka ku-internet ukubana abantu besitshela ukuthi kulozibani bani osendaweni engaka uyenza lokho lalokho. Sesifaka amabizo lawo okwakathesi ama-votes avuliwe ukuthi lihambe kuZimbabwe Achievers Awards .com USA edition, bese lifuna ukuthi hayi lo ungani into ezi-right kakhulu, bese limvotela yalo umuntu bana ukube nguye ongawina. So into enkulu ukuthi sifuna ukuthi sazi abantu bonke labo enqeda omunye layo oza ukuthi labi yinto engifuna ukuyenza le, abe sedingwa-ke lowo muntu ukuthi aqale ukuthi laye athole imizamo yokufika khona.
umkhosi omkhulu wezima Achievers Awards eka 2017 lonyaka wenzelwa ngapi?
Lonyaka si Dallas ngapha kwase Texas. Sebenzise endaweni okuthiwa yi Dallas Marriott Quorum ese Addison. Ihotel enhle. Kufuna ukuthi lati phela lapha esenzela khona singenza umthimba engani sisemakhaya. Kumele senzele lati ukuthi sisendaweni kahle. Kodwa kayisibulali lapha ezikhwameni nxa sezingena khona. Lati sifike sicece sigqoke sibone abantu besikhanye sibahle. Ke umhla kaMgqibelo mhla ka-11 November ngolwezi.
Lamahlandla ehlukeneyo abantu abazaphiwa le imivuzo.
Kula ma-awards over Businessman of the Year, Young Achiever of the Year, Academic Award. Kusuba lamanye athandwa ngabantu o People's Choice ukubana umuntu le ingani nge-popular ukubana hayi lowu ngumuntu wabantu. Then kube sokusiba lama-award yokubana i-community okade kunceda i-community yethu within i-America.
Nkuthazo bani ongayinika labo abangakezwa nge-ZAA?
Mina ngikuthaza ukuthi buyani si-celebrate sikholise sizabantu bethu. Nxa ulokho abantu bekube lo mbuzo bengangithinta mina ngocingo, inamba zami ngu-817-937-0150 ngapha kwase-Texas. Kodwa kasihlanganeni, ama-tickets alokho ekhona $60 ngomuntu and kuyabe kulokudla futhi asiphonge uhlangane nje siphonge ukukhangelana. Sesibona la entertainment kulomfana lonyaka ongu-MC wethu okuthiwa ngu-Alfred Gainga. Alfred comedian ngapha uyahlekisa abantu kakhulu, uvele ekhaya kathesi wahlekisa abantu ekhaya, angabona imbambo kabasela. So lo mfana kuthiwa ngu-Peter Tolani oyabe nguye ozabe uhlabela la izingoma zakhe olama-CD. I-event yangkhona sebesikholisa mhla ka-11 November e-Dallas, Texas, e-Dallas Marriott Quorum. Abafuna ukuza i-airport i-Dallas Fort Worth Airport. Ukungena $60 regular. Abafuna ukuhlala kumatafula lawa abantu abezikhulu ama-VIP $75 ngomuntu. I-website nguzimbabweachieversawards.com. Then uzadinga lapho kubhalwe khona USA.
Umnumzana Vezintokozo Nkomo ngomgcini sihlalo wekomiti eqoqa umkhosi weZimbabwe Achievers Awards obeqoqa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu ababaleka emzini yabo besesaba uhulumende kaBashar al-Assad kwele Syria. Abanye babo sebeyiziphepheli eTurkey, eLebanon, leJordan, lapho kuleziphepheli ezedlula inkulungwane ezingamakhulu ayizidupha lamajuma amahlanu, 655,000. Phakathi kweziphepheli lezi kulabantwana abaningi okumangalisayo abalimeleyo lasebalinyazwa ingqondo. Abanye abantwana laba balamanxeba ayesabekayo kulandela ababhekana lakho bengakabaleki elizweni labo. Sokutholakale imali kuhlangothi lweMelika oludlelana lamanye amazwe olwe-State Department osolubambisana lenhlanganiso ebizwa ngokuthi yi-Polar Center for Social and Economic Development kanye le-Asia Development Training kwele-Jordan ukuthi kuncedwe iziphepheli lezi. I-Polar isebenza lenhlanganiso ezigoqela e-Al-Badar Center, Al-Hussein Center, Syria Without Borders, le Al-Salam Center, ekunikeni abafuna uncedo, inyawo zokuzibazela, lokunye okufanayo, kanye lokusiza labo abafundiswa ukuhamba, kulandela ukulimala kwabo. Uhulumende weMelika usenike inhlanganiso ezinje, amabhiliyoni phose amathathu amadola, $2.9 billion. Imali le isetshenziswa njalo ekuphandeni omaqhuphula abafakwa ngamalocaja.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi abasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abaseleyo kuZANU-PF bazaxotshwa. Yena uMnangagwa sebalekile elizweni njalo ubikwa eseSouth Africa esithi wesabela impilo yakhe. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.